tinoziva kuti hurumende yedu yekuzimbabwe inoda zvakanyanya kuti ionekwe kuti iri kuita zvinhu zvine pfundiso kunyanya ipapo pavakati kuti harine engagement and engagement saka ipapo ichinonya kushandiswa iyo nyaya yekuti vamunangagwa vaenda kuuk asi hapana zvinonya kushamisa nokuti zvangofanana nevamwe vose vangagwa vachikokwa saka kukokwa kwavo hakufaniri kunge kuri chimwe chinhu chatingati chinhu chinonyanya kushamisa asi kuti nyaya iripo ndeyekuti nenyaya dzekodzero dzevanhu dzisiri kubatwa zvakanaka kumusha nyaya inenge ichingovopo ndeyekuti ivo vana uk nedzimwe nyika dzakaita sana america vanenge vachingotarisa kuti muri kuitira zvakanaka vanhu here asi tozongoona kuti kana vaona kuti hakuna zvakanaka zviri kubuda ikoko vanenge vachingoramba vakangovaziva zvirango
tiri kunzwawo kuti vakuru vecommonwealth vakataurawo nyaya iyoyo yamuri kutaura yekuti panofanira kugadziriswa nyaya dzekodzero dzevanhu sei izvozvo zvakaoma kuita kuti paremekedzwe kodzero dzevanhu muzimbabwe sezviri kukurudzirwa nevamwe
vazulu hatiyeukei kuti maelections kana kusarudzo dzekuzimbabwe dziri kuuya iko zvino tinozviziva kuti hurumende iripo naiyo inenge ichitsva kuti pamwe icharuza sarudzo saka kaitiro kayo katinoziva kubva kare nakare kubva na1980 ndechekuti hapana utongi hwejekerere nekuti vanenge vachitya kuti zvimwe vanoruza
asi iyo zanu pf iri kutiwo pamwe chete nehurumende havangapindireka panyaya dzinenge dziri kumatare sekubatwa kwakaitwa nemhosva vasikala vangarivhume uye muzvari fadzai maere
kuzimbabwe kunoshandiswa ndingati nini muchirungu the letter of the law asi kune imwe inonzi spirit of the law the letter of the law ndeyekuti iyaya iyo hurumende inenge ichiziva kuti magwaro emutemo anotaura kuti kudini saka vanenge vachishandisa even zvavanenge vachiziva kuti hazvisizvo zvinofanira kuti mutemo uve vozvishandisa izvozvo kuti vasungirire vaya vasiri mupower sanaivo vachiona vana vangarizume nana vasikala asi inonzi spirit of the law ndeyekuti vanenge vari muhurumende vanenge vachitiwo ngationekwei inonzi don't only be doing what the law says but be seen to be doing what the law says zvino ivo havakwanisi kuzvita izvozvo.